Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wechishanu gumiguru 18 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzvika, zvavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission, isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu, ngaiite commission yakazvimirira yoga.
Veruzhinji vanonzi vakaisa pfungwa dzavo pazvinhu zvavanoda kuti zvinge zviri muZimbabwe Media Commission Bill. Dare re Supreme Court rinotura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa.
Munhu tinofunga kuti atoda kuma 8,000 zvichienda mberi. Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete. Mhuri diki diki kwazvo ingati baba, mai nevana vatatu. Yo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo.
ZCTU inoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu munyika, mhuri nevanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare re Supreme Court nhasi ratura mutongo wekuti muzvari Tokozani Kupe vanofanira kunzwikwa mudare pachikumbiro chakaiswa mudare iri nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, chekuti mutongo wakaturwa nedare reHigh Court wekunzi havasi mutungamiri akasarudzwa pachitevedzwa bumbiro remutemo webato zvichitevera kufa kwakaita vaimbwa mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai usendekwe. Vatongi vatatu vedare reSupreme Court avanga vachitungamirwa nava Paddington Garwe vabvumirana vese kuti muzvare Kupe vanofanira kupa mhinduro kuchikumbiro chavachamisa, sezvo vati ndo vaiva mumwe aifanira kufanobata matomu pakamirirwa kuiswa kuitwa Congress yechimbi chimbi zvichitevera kufa kwavatsvangirai. Dare iri rati rawirirana negweta ramuzvare Kupe vaLovemo Maduku kuti vachamisa havana masimba yekuti vakwanise kubvisa muzvare Kupe munyaya kana nyaya ichinge yarongerwa zuva nedare rekuti inzwikwe. Magweta avachamisa nemagweta amuzvare Kupe audzawo dare kuti aenda kudare kunopenengura mapepa kuti aone kuti bumbiro remutemo rakamboshandiswa panyaya iyi ndiro here riri pamberi pedare reSupreme Court. Magweta aya abvumirana kuti ibumbiro rimwe chete riri kushandiswa muSupreme Court. Dare rabva rati nyaya iyi ipfuurudzirwe mberi kusvika musi wechitatu svondo rinouya, sezvo gweta riri kutungamira nyaya yakakwidzwa kudare navachamisa Advocate Tavani Mpofu vanga vachinzi vari kunze kwenyika. Paramende yapedza nhasi kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peZimbabwe Media Commission Bill muHarare, paine mashoko ekuti hurumende yabvuma kuti bhiri iri rinopa masimba akawandisa kugurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Nekudaro hurumende inonzi yave kushandura zvimwe zvikamu zvebhiri iri risati raenda pachidanho chinotevera. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvaziviswa nasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko vaPrince Duweko Sivanda. VaSivanda vaudza vanhu vapinda musangano waitwa muHarare kuti munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakatoudza komiti iyi kuti bhiri iri rave kushandurwa zvichitevera zvichemo zvakabva kune veruzhinji pamwe nekomiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee.
Saka komiti iyoyo inenge yakaona kuti pane mamwe maclauses arimo katime bill ano violate constitution yeZimbabwe. Saka iwayo maclauses nokuona kwangu sezvo ndisati ndaona hangu zvakanyorwa neParliamentary Legal Committee maclauses anosanganisa timba minister mukatime me bill ratinaro iri. So ndofunga kuti ndiro zvacho zvirikugadziriswa ndaudzwa zvakare kuti vakagadzirisa nyaya yecoregulation kuti kuite coregulation mukatime me bill iro riri. Saka ndozvo zvatikutarisira kuti vhiki rinoteera iri zvinenge zvatova maoko ekomiti.
VaSivanda vati kana bhiri richinge rashandurwa zvimwe zvikamu zvaro vachasangana zvekare navose vane chekuita nebhiri iri kuti vazive zvikamu izvi bhiri iri risati razeiwa muparamende. Vati vanofara chose kuti vanhu vakawanda vakapinda mumisangano yavakaita mumatunhu akawanda munyika vakaratidza chido chekuti mitemo yezvekutapwa nekuburiswa kwemashoko ivandudzwe.
Zvido zvavo vakazvitaura zvikanzvika chavari kuda chacho chiri very clear. Chokutanga commission iyi ngaiite an independent commission isaite commission inenge ichitongwa neumwe munhu, ngaiite commission yakazvimirira yoga ichingoita report to parliament. Chechipiri chavakataura ndechokuti aiwa mapurisa asapindire mubasa recommission.
Asi vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaChris Mike vanove mutapi wenhau zvakare vari Gweta vati kunyange hazve musangano yakaita sewanhasi yakanaka zvinosuwisa kuti nguva zhinji pfungwa dzevanhu hadzipinzwi mumitemo inogadzirwa neparamende.
Kazhinji kacho unozoona kuti mitemo yacho inozobuda magwara atinozoona kudhindwa mugovernment gazette nekuenzwa kuparamende anenge asingataure nenhuna nezvichemo nezvimwe zvinenge zvataurwa nevanhu. Satinoda kuti basa iri rekuti vanhu vapuhwe mukana wekutaura ringe riine chirevo, zvinenge zvataurwa nevanhu zviwanikwe zviri mumitemo inenge ichizopasiswa neparamende.
VaMike vaudza Studio 7 kuti chingave chinhu chakanaka chose kana hurumende ikagadzirisa zvinhu zviri kuchemwa nazvo nevanhu pabhiri iri risati ratanga kuzeiwa muparamende. Asi mukuru weVoluntary Media Council of Zimbabwe vaLoft Dube vaudza Studio 7 kuti vanotenda zvaitika vachiti vakaita misangano yakawanda nebazi rezvekuburiswa kumashoko vachitaura zvavanoda kuti zvive mubhiri iri asi handizvo zvakapinzwa mubhiri iri.
Takatarisira kuti tichaona kuti tichafamba sei because takambozinzwa kudhara zvakataka kudhara kutaura zvibotaura kuti tichachinja izvi patakaona bhiri hapana chakaizwi.
Asi vaSivanda vati vachatora pfungwa dzevanhu dzose vachiti chinangwa chavo kuumba mitemo inofadza veruzhinji. Komiti iyi ichanyora gwaro rezvakabuda mumisangano yayo uye ichatura gwaro iri kuparamende pachazeiwa bhiri iri. Gurukota rezvekuburiswa kumashoko rinotarisirwa kupinza pfungwa dzevanhu mubhiri iri risati rapasiswa kuve mutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti nekuda kwekukwira kuri kuramba kuchiita mitengo yezvinhu mhuri ine vanhu vashanu yave kuda mari inoita zviuru zvisere zvemadhora emunyika pamwedzi kuti ikwanise kurarama zuva nezuva. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari, chingwa, upfu nezvimwe iri kukwira pazuva kana pasvondo roga roga izvo zvave kuita kuti vashandi vakundikane kurarama. VaMutasa vanoti hapana mushandi ari kukwanisa kutambira mari iyi pamwedzi vachiti vashandi vakawanda vari kunonga svosve nemuromo. Vanoti chiri kudiwa kuitwa munyika nekukasika kugadzirisa mamiriro ezvematongerwo enyika pamwe nezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Tinotoona kuti nyika kwairi kuenda iri kuramba ichitoenda kumawere. chetashaiwa utungamiri unonzwisisa kuti kana zvinhu zvadai panofanira kuti pagadziriswe zvinhu nokukurumidza. Mari iri kutambirwa nevashandi haichatomboita kana kuti vauye kumabasa chete. Asi vashandi havararami nekuuya kumabasa chete, vanoda kudya, vanoda kupfeka, vanoda kuendesa vana kuzvikoro. Munhu tinofunga kuti akutoda kuma 8,000 zvichienda mberi, nekuti bhondi racho riri kuruza simba zuva rimwe nerimwe. Saka vanhu iko zvino vashandi nemhuri dzavo vari kufa nenzara vari mudzimba, havana chekudya. Vanhu vakutoswera vasina kudya, vamwe vachirara futi vasina kudya, vanhu vari kusiririsa vari kuenda kuzvikoro, vari kuenda vasina kudya, vodzoka vomirira kuzodya kamwe chete usiku. Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara, hamuna ana chiremba, mishonga yemuzvipatara hakuna. Saka nyika haina kumira zvakanaka.
Mari yamuri kutaura inoita 8,000 imari inenge ichidiwa nemhuri yevanhu vangani?
Tingangoti inoda mhuri yevanhu vashanu chete. Mhuri diki diki kwazvo, ingati baba, mai nevana vatatu, ndo ingatovavarira kukwazwa nemari iyo. Iye haikwani nekuti zvinhu zvizhinji zviri kuiswa muus dollar. Saka kunyange ukaitambira nhasi, mangwana inenge yatochinja futi, nekuti reti iri kungochinja zuva rimwe nerimwe. Tikatarisa zvinhu zvakaita semarent, vane dzimba vari kuda mari yavo iri mumaus dollars. Saka pa8,000 ipapo 2,000 inenge yatoenda kumarendaus. Tikazoisa zvinhu zvokudya, ukapinda maokei kana matm, troli kuti uizadze unoda kuma4,000-5,000 nekuti chinhu chese chakakwira, chinhu chese chiri kudhura.
Chii chikuru chamungati chinofanira kuitwa kuti zvinhu zvinake?
Zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvagara zvinozikana. Chekutanga-tanga ndechekunzwisa kuti nyika inei yagara ine dambudziko rekuti mune kusagadzikana kwakanaka mune zvematongerwo enyika, zvaita kuti zvadzinga vanhu vese vanoda kuchidzana nesu vachitanga mabhizimusi kana vanoda kuunzwawo mari munyika muno. Chinhu ichocho chinoda kuti chigadziriswe, asi chinogadziriswa bedzi nenzira yekukokorodzana. Vana veZimbabwe toita hurukuro dzinopinza vanhu vakawanda vane chekuita nekurarama kwedu nenyika yedu.
Vanga vari mutungamiri wesangano revashandi reZCTU vaPeter Mutasa vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki vemudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema zvikuru vachiti vanasikana vavo vari kubatwa-batwa zvisiri pamwero apo vanenge vari kuzvibhorani vachichera mvura munguva dzemanheru. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda nemusi wechina pamusangano wekuongorora dambudziko remvura wakarongwa nemusangano weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA mumusha weRunyararo West. Vabereki vakawanda vakaratidza kushushikana zvikuru nekushayikwa kwemvura mudzimba dzavo, izvo zvava kupa kuti vanasikana vamirire mvura yemuzvibhorani munguva dzemanheru. Vabereki ava vakati pane varume vasiri kuzvibata avo vari kubata vanasikana ava nhengo dzavo dzepamuviri vachivambunyikidza. Mumwe mubereki amai Sungano Zvarebwanashe vanoti vana vanoswera muraini remvura kuzvibhorani uko vanosangana nevakomana pamwe nevarume vanovabata zvisiri pamwero.
Dambudziko gurusa, ingarigadzirisa sei? Vana vari kubatwa indecent assault navarume kuzvibhorani uko. Imwe nyaya inoda kuti munzwisise ndeyekuti vari kumanipuletwa futi vana, vachipedzisira vangobvuma kudanana nevanhu vachinzi ndokucherera mvura ndokupindirisa mabhaketi ndokokudiidii. Nyaya yemvura yatoshata. For your own information, pano munhu wandakatoona ari paGreat Zimbabwe University mwana musikana achitoabhizwa nokuda kwemvura, achivigigwa mvura nezidhara nemota. Nyaya yemvura yashungurudza muguta reMasvingo zvokuti dai kanzuro yedu yavona zvokuita nokuti vana vedu vavavharuna.
Mumwe mubereki asiri kufara nezviri kuitika kuzvibhorani izvi amai Tresi Musakaruka vanoti vamwe vanasikana vari kusvika pakuita nhumbu uye vamwe vachizosangana nezvirwere zvepabonde nenyaya iyi.
Siririsa zvisingamboiti chitova, nekuti tiri kutarisira kuti a girl child neconstitution yedu zvainotaura zvesection 56 zviri kuratidza kuti vana vechisikana vazhinji vari kushungurudzwa kuzvibhorani chikonzero havana simba kuvanhurume. Saka ivo vanenge vakuitira kuti vavavigire vabereki mvura kumba, isakangogara tichivigirwa mvura kumba but hatisi kuziva kuti vana vari kusangana nei. Zvinova zviri kupa vana mastis, kuri kuita ma-unwanted pregnancies. Zvinhu zvose izvozvo zviri kushungurudza. Tikuti dai sitikanzo yagona kuita rimwe danho riri nani yapa vanhu mvura vanhu vagara zvakanaka.
Nyaya idzi dzinodziri kuitika zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzakaita seRunyararo West, Sisk, Mucheke D, Majange pamwe chete nekuVictoria Range uko kune dambudziko remvura guru. Mukuru wemabasa Mumura vaanoziva muguti vari kukurudzira vabereki kuti vaperekedze vanasikana kumvura nguva dzemanheru uye kutikanzi kuti igadzirise dambudziko remvura nekukasika.
Saka tatikurudzira vabereki kuti kana vanasikana vari kuenda kunochera mvura kunyanyanyanya nguva dzemanheru vaifanira kuona kuti vaperekedzwa nevanhu vechikuru kuitira kuti nyaya dzekubatwa zvibharo nedzimwe dzakasiyana siyana dziri kubuda dziite shoma.
Kanzera Ward 3 aiva pamusangano uyu vatarusenga Vembo vakati vane urombo nenyaya dzakadai vakatiwo vari mubishi rekugadzirisa dambudziko remvura mudhorobha.
Iyi nyaya itatobvira pano pameeting panapa, asi isu seCity Council tichatedza nepatinogona napo kuti titoona kuti vanhu vawana mvura nguva iripo, because vana tikongonzi varunge vari kubatwa zvibharo here pazviborani, ende vanhu vari kuvati vakasvinura vachitsvaga mvura nobusiku. Saka nokuda paweekend ipo panapa tingangoriziva pambedu kubva kublawai tobva tatoti isungiriko chokutoka.
Nhengo inomirira masungo eben munational assembly vadzvakubunyika nhete vakakurudzira vabereki kuti vamhangare nyaya dzine chekuita nekumbunyikidzwa kwevanasikana kuitira kuti vanenge vatyora mitemo yenyika vasungwe nemapurisa.
Tingangoti situation yevana vasikana vari kubatwa risizo kana vaenda kumvura tainzwa, also issue yekuti kana paita some cases of abuse ngavaende kumapurisa vandomhangara, because vazhinji vanokipa nyaya idzodzo kukuma kumisha vasinga mhangari kumapurisa. Ngavaende kumapurisa, any form of abuse kana kuti mwana wabatwa zvisizvo, vabatwa any body part zvisizvo, ngazvimhangare kumapurisa.
Studio 7 anakwanisa kuziva huwandu hwevasikana vanonzi vari kumbunyikidzwa kuzviborani. Mapurisa emasungo anoti ari kunzwawo nyaya idzi nerunyere kupe, asi hazati dzamhangara zviri pamutemo. Meya weguta remasvingo Vakoreni Maboke vati mushina wakafa wakaendeswa kuBulawayo kunogadziriswa uye unotarisirwa kudzoka pakupera kwesvondo rino, izvo zvichaita kuti dambudziko iri ritapudzwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoongorora sarudzo musangano reEuropean Union vari kushoropodza mirizhonga yakaitika mugadziriro dzesarudzo dzemuMozambique panguva iyo kuverengwa kwemavhoti kuri pakati. Zvisinei, nekunyoreranwa kwechibvumirano chekumisa kurwisana muSyria kwakatungamirwa neAmerica, kurwisana uku kwaenderera mberi nhasi munyika iyi. Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC, amai Linet Karenyi Kore, vanoti misangano yavari kupinda muWashington iri kufamba zvakanaka chose. Amai Karenyi Kore vari kupinda misangano iri kuitwa kumicheto yemisangano yeWorld Bank iyo iri kuitirwa muWashington DC kuno kuAmerica. Amai Karenyi Kore vanotiwo havana kufara nezvavanoti zvakataurwa negurukota rezvemari vamutuli Ncube pamusangano wavakaita muWashington DC. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi ravaNcube pamashoko aamai Karenyi Kore aya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naamai Karenyi Kore.
Misangano ndaona ichimira zvakanaka, ndaona zvizhinji kuti senyika tichiri kure. Tinotoda Mwari kuti atibatsire kuti tisviko kune zvimwe zvaakuitwa nedzimwe nyika.
Zvizvi zvamuchapakurira vari kumusha vakamirira parizvino?
Va, zvandichapakurira vari kumusha ndezvekuti tinofanira kuchinja mapolicies edu ekuti zvii zvatinofanira kuita. World Bank iri kufanda maprograms akawanda evanasikana, emadzimai ari kupinda into entrepreneurship kunyanyanyanya vasikakadzi vachiri vechidiki. Saka chandaona ndechekuti maprograms iwayo tiri kufandwa senyika, asi nyaya yemapolicies edu ndo ari kutadzisa kuti zvinhu izvi zvizoonekwa uye zvizoratidza kuti tine zvatinopiwa nana World Bank. Chaakudiwa ndechekuti tiite make sure kuti sema MPs tiite make sure se MDC kuti taita come up nema alternative policies kuti nyika yedu izo implementa zvatinoitirwa ne World Bank nyika ikufamba.
Munoona zvichizotambirwa here izvi?
Zvandinoona ndezvekuti haizi nyore kuti ZANU-PF izotambira zvinhu zvakanaka nekuti ivo vane zvavanoti zvakanaka, asi chandinoona hapana zvazviri kunakira nyika. Ndawao nenguva yakanaka pandapinda vamuturi vari papanel vachitaura zvavanoita kuZimbabwe. Ndatoti nechemumoyo ndikaseka ndikati chikurukuru ndechekuti kana munhu akanzwa musoro anofanira kutaura kuti ndiri kurwadziwa nemusoro ndokuti ubatsirwe. Asi zvavaita nhasi munhu ari kurwadziwa nemusoro asi ati ndine mudumbu muri kurwadza. Saka zvoreva kuti nyika yedu inoramba iri kumashure, inoramba ichiwana kusabatsirwa nekuti kune vamwe vanototi Zimbabwe zvinhu zviri kunaka mushure mekunga vanhu vataura zvinhu zvisiri izvo zviri paground kumusha. Chandingangoda kutaura ndechekuti vamutuli vataura kuti ivo vari kuda kubudisa, vari kuda kuvaka industry 12 billion industry nechekuita nezvemaminerals. Then ndaseka ndikati zvogoita sei? Ko ivo 15 billion yakamboshayikwa ichazenge ichizopinda papi? Uyewo zvavangada kuita ndivanani vangada kuuya kuasosieta nenyika? Isu tichitombotaura kuti munyika medu tine mari dzinokwanisa kushayikwa dzemaminerals. Uyewo sehurumende tinongotora maminerals achienda ari raw asina kana finished product inobudisa mairi. Saka zvizhinji zvavataura ndanyatsobutsikana kuti dambudziko rinoti Zimbabwe irambe iri mukushupika ndeyekuti tinovanza urombo hwatiinahwo vari kumusha vazhinji vachitamba.
Mawana mukana wokutaura here navanhu kana kubvunzawo mibvunzo?
Mibvunzo panga pasina mibvunzo, ivo ndo vanga vari papanel vachitaura maringe nezvavanoitawo semaministers. Kunewo vanga variko maministers aitaura nezvekwavo. Ndatofarira minista wekusomalia ataura iye pache zvake kuti nyika ive nerunyararo ndokuti zvinhu zvifambe. Akatotaura zvakati good governance ndo inoita kuti nyika ifambe. Paapedza kutaura ndatofunga kuti kuda vamuturi vachataurawo kuti good governance ndiyo iri kudiwa muZimbabwe, asi ndaona vasina kuzvitaura.
Vanga vari mumwe vatevedzeri vemutungamiri veMDC amai Linet Karenyi Kore vachitaura vari parunare, vachitaura vari muno muWashington DC naMavelous Mhlanganya weStudio 7. Vana chiremba vanoti vakawanda vavo vave kutsvaka maforomanyoro kune dzimwe nyika sezvo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varatidza kuti havana hanya nekugadzirisa matambudziko avo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakafanobata chigaro chemubati wehomwe musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA, Dr. Peter Mungofa, vanoti nyika inokwanisa kusara isina vana chiremba sezvo vakawanda vavo vave kutsvaka mafuro manyoro kune dzimwe nyika.
Kana maitika nenyika kuti machiremba akawanda haachakusaga kuoenda kunyika
Dr. Mungofa vanoti vakashamisika navamunangagwa ava vati vari kuchishidzira vana chiremba pane kuti vagadzirise matambudziko avo kuitira kuti vadzokere kumabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vabhekezera mugumbo vanoti kuchishidzira kwakaita vamunangagwa kunana chiremba chinhu chakaipa, vachiti hapana zvazvinoshandura asi kutaurirana ndiko kwakakosha.
Mashoko anotaurwa naPresident they are taken very seriously. Ndiye head of state. Saka ane kakuvhundutsira kaari kuita anotretena lives dzemadokta aya because haana kunyatsokutaura kuti chii chaachaita but given that maemotions ake anga ari very heated zvoratidza kuti pane something chakaipa chaanogona ngoita kumadhokotera. But hapana zvatinochinja because madhokotera ataura zvavanoda kuti vanoda masalaries avo, vanoda working environment iri right, vanoda something chekushandisa vachienda kubasa. Saka hapana zvazvinochinja because kana ichitaura zvekuvhundutsira hazviite kuti madhokotera awane chekuendesa kubasa.
Panye kunyimwa mari dzemihoro mwedzi uno, Dr. Mungofa anoti hapana musiano sezvo mari yavanga vachipiwa yanga iri shoma zvikuru zvekuti hapana zvayanga ichishanda. Kusaenda kubasa kwavana chiremba kwasiya vanhu vasingarapwe muzvipatara zvehurumende zvakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti vanhu vangane vafa pari zvino nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba ava. Mumwe murwere vamena ndoro vanoti hurumende inofanirwa kuwirana navana chiremba kuitira kuti varapwe.
Machiremba anongoramba ari kapasiti kuonesa situation isina kugadziriswa nzira inofanira kunge ichigadziriswa nayo maererano nekunge employer kukwanisa kunge apa machiremba mari dzinokwanisa kuti vatanyatsoenda kumabasa vasingaroverone.
Kunyange hazvo vana chiremba vari ivo vari kuramwa mabasa, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kunyange kuzvipatara nemakiriniki ekumaruva sezvo kusina zvikwanisiro. Mudunhu rezvimba nehurungwe, madzimai ari kubatsirwa murima sezvo pasina mwenje mumakiriniki nezvipatara. Mumiriri wezvimba North muparamende, amai Marini Shombo, vanoti madzimai ave kutonzi auye nemakenduru ekushandisa pakubatsirwa manheru.
No, what they do normally is vanoti hanzi vanhu vaende nemakenduru. That's what they are doing right now. They are trying to improvise the best way we can.
Vana mukoti vanonzi vari kushanda mazuva maviri chete pasvondo sezvo vasina mari dzakakwana dzekufambisa kuenda kumabasa. Asi gurukota rezveutano vaobhedhaya moyo vanofunga kuti vana chiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwekufurirwa nezvevamatongerwo enyika, vachiti vana chiremba vasaite zvematongerwo enyika asi kuita basa ravo nemazvo. Vamwe vashandi vehurumende vakaita sevadzidzisi vari kuendawo kubasa mazuva mashoma pasvondo vachiti havana mari dzekufambisa kuenda kumabasa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo, zvikwata zvichatamba muchibuku Super Cup quarterfinals zvazviiswa nhasi. FC Platinum ichatamba neHighlanders, ZPC Kariba ichitamba neManica Diamonds, Harare City ichikweshana neTriangle, uko Black Rhinos ichisangana neNgezi Platinum. Mumutambo weChan, chikwata cheMawarriors chatarisana nemukana mukuru wekubudirira kuenda kumafinal e2020 Africa Champions. Kana chikanga chatarisana, chikanga chabudirira pamutambo wacho neLusoto nemusi weSondo. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chine gumbo rimwe chete mafinari emakundano aya. Mushure mekurova Lesotho 3-1 muNational Sports Stadium. Asi vatambi vemaWarriors vanoziva kuti kukundwa 2-0 mumaseru nesvondo kunosvitsa rwendo rwavo kumagumo makwikwi aya. Zimbabwe inofarira kukunda kana kuita mangange kana kurohwa zvayo 1-0 kana 2-1 kuti ikwanise kuenda kumafinari emakwikwi aya kuCameroon mushure mekutadza kuita izvi muna 2018. Pamitambo makumi maviri nemiviri yasangana zvikwata zviviri izvi kubva muna 1980, Zimbabwe yakunda mumitambo gumi neminomwe, Lesotho ichikunda mumutambo mumwe chete, mimwe mitambo mina ichiita mangange. Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaProsper Chimusoro vanoti havasi kuona Lesotho ichikwanisa kurova maWarriors iko zvino mushure mekutadza kuita izvi kwemakore makumi matatu nemapfumbamwe.
Kuona takahwina bhozi hapana pekuti Lesotho ingarove Zimbabwe. Bhozi Lesotho haina background yekuhwina, but isusu mutambo wedu tine background yekuti Zimbabwe yakamboenda kuchani, yakamboenda kupi, but tikuona takahwina and we move on.
Asi murairidzi wemaWarriors Joey Antipas anoti kunyange hazvo vakakunda mumutambo wekutanga, hakusisina zvikwata zvidiki munhabvu muAfrica zvekuti havasi kutarisira Lesotho ii pasi mumutambo uyu. Antipas atakura chikwata chake chakasimbisisa chinosanganisira Prince Due uyo arukanda zvibodzwa pamadiro kuHighlanders, Joel Ngodzo Nafinias Bamusi, avo vari kupisa kuCapes United. Evans Katema, we Dynamos. Wellington Takaendesa, we Black Rhinos. Edward Madzongwe, we FC Platinum. Pamwe na Ian Nekati, uyo ari kuvhara zvibodzwa kuZPC Kariba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa kuoma kwaita upenyu zvichitevera kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.